Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36.
Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi ne Nations Agenda 2020 rufanira kuseseturwa kana kuturwa kunyika na President Chamisa mangwana.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vopiwa mvumo nemapurisa yekutura mashoko avo ezvimamiriro ezvinhu munyika kumbare mangwana.
Kure ra 2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge ingewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ioneke pane pasi rino rese.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanogamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari pachikoro cheNjuve High School muguta reUlawayo varatidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari yechikoro, vachitiwo havasi kudzidza nokuti vadzidzisi havasi kuita basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vaona zvichiitika vati vana ava vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umo vanzi vanyore zvichemo zvavo vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muBulawayo amaizanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If the issues, let us not start by going to the police.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvokupinda mumugwagwa nekuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti nzverenyu ranzika sezvamanga muchida. Asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozvitanonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanise kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora $440.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma$380 kubva kuma$36 chienda kuma$380. Aisu tiri kukumbira kuti government igadzirise nekuti vanhu havasi.
Amai Mudhimba vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichakadaro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Zvitarisa kutanga kwaitwa zvikoro kusvikira nhasi, zvikoro zvizhinji zviri kumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurirwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasiko, kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarika kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Totarisawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira, nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzikwa mabasa aya nehurumende, vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita, zvichakonzera kuti vana vedu varida kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoirirwo aitwa gore rapfuura. Tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, asi sangano reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvadomutuli Ncube. Vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mapurisa azobvuma kupa mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa mvumo yekuti vataure kunyika urongwa hwavanoti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kustodat wall kumbare mangwana. Bato reMDC runoti urongwa uhwu hunonzi MDC's Agenda 2020. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa azodududza mushure mekunge vachamisa vanyora padande mudande ravo reTwitter vachiti vainge vanoita nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa, nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhwu nemusi wechipiri svondo rapera, asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi, taura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka, vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi neNations Agenda 2020 iri kufanira kusesetura kana kuti kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana. Mapurisa atipa tsamba nhasi.
Mashoko aya tsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaAmana
Pastodat Open Space munzvimbo yembare nenguva dzemangwanani na9 AM.
Vatamborinyoka vawedzerawo vakanji,
vanhu varida kuziva nemaomero azvakaita, vanhu vazhinji vari kunonga svosve nemuromo, havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro, havana chokudya mumba, zvipaenda kupi nemamirira azvakaita munyika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwoyo wati D vati zvakakoshera kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamise Zimbabwe vanetseka. Zvinonzwisa tsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa, zvichida ndobva chatisunungura mugena ratiri.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vabekezela gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeSANPF.
President Agenda 2020 kunoita MDC mangwana zvinoratidza kuti MDC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatariswa nevana veZimbabwe. Nekuti ZANU-PF ikatadza, vanhu vanenge vakuziva kuti MDC yanga akaproposa izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati kana MDC yabvumiswa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light nokuti vasangane pastodat hall vachitaurira nenyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti haisi demonstration yavari kuda kuita. Vari kuda kusanganawo zvavo vachitaurawo zvavo vachinyeperana nemasupporters avo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Imwe yendege dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yasvika munyika nhasi masikati uye inonzi yatambirwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi, iyo inove yerudzi rweBoeing 777, inonzi yabve yasvitswa kukambani yendege Air Zimbabwe. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vari panhandare yendege pamwe chete navaChiwenga uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza vanonzi vauya nendege iyi vanoti ichi chinhu chikuru kwazvo chaitwa nehurumende chekutenga imwe ndege sezvo kuvepo kwendege kuchabatsira nyika zvikuru mukuwana vashanyi vanobva kunze kwenyika vachipinda kuzoona nyika. Studio 7 yakundikana kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMatiza kuti tinzwe kuti ndege idzi dzavengani dziri kushanda dzeAir Zimbabwe. Ngatinzwe hurukure yataita naamai Mutsvangwa pamusoro penyaya iyi.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ionekwe pane pasi rino rese. Chimwe chezvinhu chinoita kuti nyika ioneke pamep nedzimwe nyika kuva nendege dzinenge dzichienda ikoko. Saka dzinofadza zvikuru ndezvakanangana neSecond Republic tourism igokura munyika medu. Tinoda kuti vakawanda vashanyi vauye vaone zvakanaka munyika medu. Tozviziva kuti tine Victoria Falls, tine zvakawanda Great Zimbabwe, zvese izvozvo zvinhu zvekuti vazhinji vari kunze uku vanoda kuti vauye. Kana pave nendege, kufamba kwevashanyi kunoita nyore. Saka naizvozvo chinhu chakanangana nehurumende kuru kuona kuti tasimudzira Air Zimbabwe inge ine ndege dzakakwana kuti itenderere muno munyika igotenderera muregion iendawo malong haul. Ndege yauya nhasi zvinonyanya kufadza zvikuru ndiyo inoita malong haul. Haimire mire kana kuri kubva pano kuenda kuBeijing inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kana kuNew York inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kuLondon. Saka ani kwakasiyana siyana. So tiri kuti izvo chinhu chakanaka chinoita kuti vanhu vabudirire, chinoita kuti nyika ibudirire iaccess. Saka tikawana access iyoyo airline ichifamba, Zimbabwe airline yedu iripo, it's a source of national pride. It deserves us as Zimbabweans kuti ticelebrate kuti zvinhu zvedu zviri kufamba.
Ndege iyi indege itsva here kana kuti indege tsaru?
Ndege iyi indege yakamboshandiswa asi chiri ku indege ichiri kuzvinzwa chaizvo.
Izvi zvasvitsangani dzavepo dzeAir Zimbabwe ndege?
Ndege dzeAir Zimbabwe dzavepo kuti tivane madetails akadaro tiita kutoti mutaure naminista wetransport. Asi pachine kushanda kwakasimba kuti dziwande igopfuura ipapo.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru mubazi rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vavakatumira kuhwange kunobatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nemusi wemugovera vakwanisa kubatsira mhuri makumi manomwe. Zvinonzi dambudziko iri rakawedzerwa nemigero inorasa mvura yainge isiri kushanda zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNkomo.
Mukuru weprovinsi yeMatabeleland inoonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvokufuga, nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese. Iri zvekudya izvi zvaka kanganisika saka hurumende inotarisirwa zveichibetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Takaitira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu rematebeleland south kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here, kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira.
Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanenge vawirwa nenjodzi kana kuti civil protection unit vaNathan Komo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi America iri kurangarira mabasa akaitwa naDr. Martin Luther King pazuva rinonzi MLK Day. Dr. King vakaberekwa musi wa 15 ndira, asi mhemberero idzi dzinoitwa muvhiki rechitatu randira gore roga roga. Reverend Dr. King vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica nepasi rose. Muna 1983 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan vakati paitwe zororo rekurangarira Dr. King, asi izvi zvakazotanga kuitwa zviri pamutemo muna 1986. Mukusiya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMalone University muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Zuva iri rakakosha chaizvo kunyanya-nyanya kune vanhu vatema muno muAmerica uye nepasi rese. Zvinongopawo tariro uye neushingi kuti vanhu vanofanira kuti vashande zvakasimba kuti vaone kodzero dzavo, kunyanya-nyanya vanenge vakabvinyirirwa.
Mazwi api amungati imi akanyanya kukubatai pane zvaitaurwa navaDr. Martin Luther King vachiri kurarama uyezve ari kuwanikwa iwe achiteedzwawo?
Zoona zvinangwa zvinenge zvichida kuti zvibude pachena. Pasi rese rinodzidza kuti Dr. Martin Luther King wanga wakamirira chokwadi, chokwadi chevanhu vakanga wakabvinyirirwa, watema, wakanga wasina kodzero dzekuti wakwanise kuvhota uye wakanga wasina bakodzero sevanhu vairarama munyika yeAmerica. Zvinova zvinotibatsira kuti pasi rese vanhu vanenge vachishandira kodzero dzevanhu havafaniri bakuva vachirwisana, nekuti pakatanga kurwisana nehondo hazvizofambe zvakanakaba. Asi kunyararo vanenge vachirwira kodzero dzevanhu vanokwanisa kubudirira zvinhu zvichiita zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe munyika yeZimbabwe tichiona kuti nguva yapfuura tinoona kuti kana pari kuitwa zvinhu zvokuwira kodzero dzevanhu tinomboona mapurisa kana masoja vachipindira uyezve vanhu vachirohwa nezvimwe zvakadaro?
Vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti kana tichiratidzira ngatiratidzire murunyararo, tisingatiba kana pakauya mapurisa kana masoja toda kuedza kukurwisana nawo. Awa vanhu vanenge vane zvombo. Ndo zvaiitikawo panguva yaDr. Martin Luther King Jr. muno muAmerica. Wairohwa nemapurisa achiitwa zvese zvavakanga vachiita, asi ivo waisadzotseraba nekurwisawo. Waingoramba wachidzotsera hawo iwe murunyararo wachiti ngatirambidzei tichitaura zvinangwa zvavanomiririra. Nekuti pakaita kurwisana kwemapato anopikisana hazvizofambe zvakanaka ba, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasina bazvombo vanokuwadzwa uye vanoparadzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hapana kunyatsowirirana muCameroon nezvekukosha kwemusangano pakati pemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaMaurice Kamto negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaThibo Nege. VaKamto ndo vari kuzviti vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi muna 2018. Vanage vati hurumende yeCameroon haina zvakawanda zvairi kuita kupedza dambudziko revakaipandukira rauraisa vanhu zviuru zvitatu. Vamwe vanoti vanage vari kupa mashoko anobatsira kupedza hondo iyi, asi vamwe vachiti havana zvavanoziva nezviri kuitika, nekudaro vanofanira kunyarara. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ari kutarisirwa kuendesa mapepa awo nhasi kudare reSenate achipadivi ravo panyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo here zvokuti vabviswe kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats mudare reHouse of Representatives vakapomera vaTrump mhosva mbiri dzine chekuita nekubata kwavakaita mari yainge yanzi inobatsira Ukraine, vachiti vainge voita zvouori nekuda kukumbira nyika iyi kuti iongorore mumwe wevari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino vaJoe Biden vebato remaDemocrats. Asi vemaRepublicans vanoti vaTrump havana mhosva yavakapara. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushayikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Manangazira vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutano hwavo.
Kana tiri kutarisa utsanana tiri kureva kuti izvo nzvimbo yauri kugara haina here marara, hapana here tsvina, kusanganisa tsvina yevanhu nekuti kana zvakangoita uchapa kudaro zvinokonzera zvirwere zvakawanda. Tine dambudziko redysentery, manyoka aya anenge aine ropa kana kuti aine madziwa mukati. Tine dambudziko zvakare kunyanyanyanya kuvana vari pasi pemakore mashanu.
Dr. Manangazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa neutsvina zvinonyanya kudherera vane zvirwere zvinenge HIV AIDS uye nevana vari pasi pemakore mashanu. Dr. Manangazira vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose uye pasina zvimbuzi nemvura sezvo kuita izvi kuchikonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara nemakiriniki ehurumende.
Dzimba dziri kungopegwa pese pese, vanhu vachingopuhwa dzimba pasina migwagwa, pasina mvura, pasina zvimbuzi. Saka izvozvo zvakonzera urwere hwakawandisa.
Mukuru wechitungiza Residence Trust amai Alice Diana Kuvheya vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru sezvo vagari vekuSt Mary's vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura. Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura tsvina idzi dzinozoguma dzaeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatsochengetedzwa, izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Kubudikidzwa nechitungidza municipality iri kunzi ine chikwere chakakura zvikuru kuHarare inosvika kuma 8 million isiri kubhadharwa.
Baba Stanislas Matindike avo vanogara kuWarren Park vanotiwa mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhorani zvishoma izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Zvimbo dzinogara vanhu vatema zhinji mukati meHarare hadzina mvura yembo nokuti mvura yemunicipality haichazikamwi kuti inouya musi wani. Bhorane zvinenge zvichiwandirwa zvakaita kuno kuWarren Park kunowanikwa nzvimbo dzine matsime. Kana kumatsime ikoko kunogona kuwandirwa zvekare, saka vane dzimbavo dzinenge dziri kunzeuko kunokwanisika kuti upindewo musango. Zvino masango macho kana mbeu dzichiri diki munonyadzisa kuti undotonona imomo zvikuru masikati. Saka vakatomirira kuti chibage chikurewo, kana chakura nezvaanani munhu anosvika achingozvivanzavo imo.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo yaiva nechirongwa chekukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kumanyami sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera.
Hurongwa implementa zvatakawirirana nehurumende zvinosanganisa mari dzavakati vanotipa kuti titore zvakare mvura yakawanda kubva kuna manyami. Takatarisa kuti gore rinoera hakuna kunaya mvura yakawanda.
Bazi reutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere 6800 vakarwara nemanyoka uye vamwe gumi nevashanu vakashaya nechirwere ichocho kubva munandira kusvikira muna zvitagore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare nekukurumidza pane zvanga zvakarongwa mukurwira nzvimbo ye2021 Africa Cup of Nations zvichitevera shanduko yemazuva ekutamba yaitwa neve Confederation of African Football. Michael Okariati anotipanya iyi.
Gwaro rabuditswa neveka Frinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 kurume kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge veCAF ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinal eAFCON 2021 kubva muna chikumi kudzoka munandira wegore rinouya nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. VeCAF vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro pemaorias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu muzvina bhizimisi vaObert Mashotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Botswana ine poindi imwe chete asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maorias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata cheMaorias panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Takatarisa Luther King Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuulawayo vachiti hava. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanopiwa mvume yekutura mashoko avo ezvemamiriro akaita zvino munyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagamuchira zviri pamutemo ndege ya Zimbabwe yabva kuMalaysia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amacala nalawo kulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge last week nge employees sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikole and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakhompleyina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha engihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapolisa edolobheni leGwanda abophe otsheketsha abafika amachumi ayisithupha emadabu kabusa lamhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu eleMartin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi beNjube High School kobulawayo bangene emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini leNjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethu uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda eNjube High School, uNdalwenhle Ngwenya, uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla.
Dubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama teachers awekho esikolo and thina siyabhadala school fees. Abazali ba complain ukuthi school fees siyadura and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day mbi esikolo only to find ukuthi ama teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi government izama ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezulu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana benjube hayi awazali babhatala imali ezinkulu but kasifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sivuya kuyahlala. Isingwa ziyadura umphako uyahlupha. So as ikwazi ukwenza sa-demonstrator namhlanje zithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ungumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi bale 2 weeks bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalelayo abantwana. Bathi amatitsha athi imali incane abaholi. Imali yamatitsha incane. So thina lathi njengabazali sesikhaliswa ngamafizi esiwabhadalayo 430 mina ngifaka u-form 1. La mabhuku maningi ngwabangcwaba ngithengile amabhuku ayinqumbi amaningi ukuthi nakamabhuku umntwana hambe esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa kulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kadesi ukuthi bahambe esikolo amaticha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabo okunye okungayenzeki.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakobulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuyakwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi kenelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Imele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophewe otsheketsha abafika amachumi ayisithupha emadabu kabusa lamhlanje endaweni yevova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. lokho kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababothwe laba batholakale belemthina yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapolisa lamhlokuseni. Isikhulumeli samapolisa ezansi emandebeleni, uChief Inspector Philisani Ndebele, uthi ababothwe laba bagoqela ubaba abangamathuma amane lane kanye labomama abalithumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango, kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona, ngoba singakhuluma nge-last week, I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoyensi, sibe lamanye amacala anjalo ngangemuva. So asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho, hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake nendaweni yevova kubule omunye utshekesha kusetshenziswa amabhemba kumbi amaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube le lokuthula. And I saw over yodwa nxa sikhuluma eMathewen South, sila indawo zabo Fort Dixon, sila bo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyenzi ePlumtree. Igolide liningi eMathewen South, but thina esikutsho nje amapolisa sithi abantu mayine abembi golide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo enhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation, umnumzana Philemon Makuwele, ukhuthaza amalunga ukuba asebenze okusemthethweni ngoba nyethelo luthethwe ngamapolisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
Kuyi-rage le yenziwe namhla le ithiwa zilong overdue, kudala sayimelela because ivova adi ihapa ama-thieves, ihapa abantu bonke, kula bantu abaningi kakhulu abangazakaliyo ukuthi bagebha kobani, bamayina ngapi. So this is the first step eyenziwe esiyithabela kakhulu because kathesi ama-miners zonke siwarecommend ukuthi babe lama-registers ama-workers abo ukwenzela ukuthi singabe lama-ghost workers esingawaziyo ukuthi basebenza ngayo. So siyathaba kakhulu emuva yenziwa amapolisa le, maybe zingaqeda idaba lolo labantu mabhemba lo.
Ababothiwe bavalele enkambeni amapholisi eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthethwandaba besetheswa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni. Ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayi babo, abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abantu beMelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende weMelika wabeka iceleni umvulo owenziwa umuyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu leMelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMike Hove weStudio 7 uxoxelo sakhulayo. Umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo
ngumuntu owabhubha way too early, esayengumuntu young man, kodwa ngumuntu wa elombono far ahead of his time wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi sihambe phambili as a nation kulamanye ama values okumele siwa qhakathekise and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives like our Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama liberation movement izinto ze poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqhakathekile. More importantly kathesi ngesikhathi sika Mongameli Trump when ilizwe is very polarized and a lot of ama issues u Martin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangelela izwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku kodwa amalungelo abantu khanya ngani awahlonitshwe esijineyo ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi kodwa as you are saying kulomsebenzi obuningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lwempilo ka Moyi u Dr. Martin Luther King Jr. njengelizwe leZimbabwe kukhona na esingakufunda nxa sisikhangela impilo yakhe.
Kulokuningi if you ungakhumbula ispeech ka Luther the most famous one about the dream, one of his dreams was for equality among abantu. And ungabhekile izwe lethu leZimbabwe inequality, lack of empathy ngama hallmark. Nxa ngisho njalo ngisithi ama chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma ideals ka Martin Luther.
Lo ngumnumzana Calvin Mantuna osakhulayo njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove we Studio 7 ecingweni ekhona pha eWashington DC. Live talk lamuhla sikhangela kulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqathaniswa laseZimbabwe ngelanga. AbeMelika benanza ilanga lokuzalwa konsundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America. Iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle eyewange Colliery zibikwazi sithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende umnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange power station. Umnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 eWange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu efika ekhalweni kanti next amagetsi ade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye ziphethwe zigancela nje lezihlahla ziwile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu womuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena kubuhlungu ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethutile kona uza kuthenga ngani lowo mbheda, uzathenga ngani i-TV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi, iplanka phela liyabola ka kube sokuya ngapha vele kuningi ukumothakele lapha. Abanye imota zabo kade zimbenda emanzini. So aso into enhle leyana, into elihlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi? Ukhona obasizayo yini?
Lapha lesi sehlakalo ngizithi abanye bathethe bahambe e-guest house ewange khona phaya e-Korea. kanje lapha igesi yawudlala ngekorean laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi ana kade efika kwamele ama-building asedukan lezitolo so kungabikwazi ukuthi angenele phakathi eshopu kumbe kwenzakale njani so langale ewanje futhi esendrela nako kwenzakale same story njengakho lobo kwenzakale number one kithi ngapha kumadala womngako la bangenelwe ngamanzi so bacine sekhuthwa endaweni yawo sikehangisela kule dlala emaklasini yabona amanzi ngendlela ayabe buya ngayo nezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayiphiwa planning egodini laphana vele into vele ozakukhanela kuzayenzakalani vele hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi ayikengele lokho ayimbisana but akakathesi lokukhanya unyanyile uzama lo
izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungwakuqala ukuthi line ngamandla
libe lingani emalangi nonke lapha lile nto engukuqalisa manje khona bekapho kwehleko nalowo monakalo lo
lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 ewange sixoxela ekhonale ewange.
Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokho yikho kubangele ukuthi izifundi zenjube high school namhla sitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo Dr. Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association lo mnumzana believe gawule webandla lezano PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Ndlovu songulalo ludaba
osokukhona ukuthi izinga lezemfundo lizakwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo leya elevulu kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuluphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinde ukuthi lalokhu abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube
lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama langu la abahamba nje abantwana esikole kodwa akakwinto okwangikhona hayi akucaci ngoba lama-teacher abuye lokhu bebuya nje mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo okuthi akuyadondisa sibi ngoba yeyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hayi lingakhwezi kuyaphikiswa lapha basi phakathi kwesisamasana la imfundo iphansi baba.
Thathe ubaba ke uSibasa Juma ecingweni.
Hayi abantwana basinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikolo sebesezendlini uyabhadalela ngani ngawuzakufikela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuzobe emabhukwini ukusayinifomu. Hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela mfundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la ma-teacher phela ayakhala kawukabasizi bakabo abaye emsebenzini.
Sesilo baba-ke uthandeko Zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale gwanda
okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khonoko okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje bapha mansile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo akulanto ehamba kahle kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kuloku ukubhinisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Lo baba-ke ubelief gawule webandla lezanu PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali sebebhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababali singapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela ukuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni ile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angithi ukuthi abantwana abacabangi, kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi phose ayisithupha i-358 esigabeni sakuqala sidlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakwe-Sri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe Harare Sports Club njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu leli. Abadlali ababili abanye babaqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ukubadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test, njalo utshele intathe lezindaba ekupheleni kosuku lwakuqala ukuba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku. Ngokusebenza nzima yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sikijimisa ukuthola amaranzi njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza loMaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abazengemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi, njalo udlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan, yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe bese libuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189, wathi namhla-ke likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumiseni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka besiliqalile ukutshaya ibhola, njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lani. Ngaphandle kukaKasuza, iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwe-test, njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni, njalo kwakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316, njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi Baza kuya inkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove, leJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bakhoqe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengavikela amapholisa ukuthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala, yena othi sekule ndawo vele ezingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria, lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje mini ilanga libalele bengeniswe lapha lemnyamandaba ebizwa kuthiwa yiBaghdad. Abantu abantombazane, amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali. Baphuma nje bebaningi, fika 5, 6, 7, befike nje bethathe esiphazweni sapho sidingisela khona, esipending sapho. Khona omunyisisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka. Kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangani bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga kwabo is very effective. Kuyalimaza, kuwisa lesithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
Abafana laba abaphethe imenze, umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi, ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udayi lo ngwasekhaya, lo ngumZulu, lo vele ukhulele eSoweto. Yikho futhi abantu ababambayo babamba izalwane zaseZimbabwe, yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe, kodwa amapholisa kawenzi lutho.
UMabhena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapholisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe, zivalelwe ejele okwesikhathi eside. Melesudo 7, Johannesburg, le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
ZeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 20th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about human rights and peaceful protests as Americans mark Martin Luther King Jr. Day.
To join this discussion, you can phone